icho kwadi kuti nguva dzese patinochinja season patinobva mudry season kupinda season kana kuti iko zvese takupedzisa takapedza rain season takupinda kuseason panoita critical shortage yemvura saka izvozvo zvinonyanya kutionanyanya kune vechidiki especially vari pasi pemakore emari vanobva vadzorerwa zvikuru nezvirwere zvemanyoka izvi kunyanya yatinoti common diarrhea asi zvakare zvinana pari zvino tichiri kurwisana nedambudziko retyphoid muharare hongu takaita hedu nhomba dziya dzekudzivirira kwazvose netyphoid asi kana tisiri kubatsiriswa nekuwanika kwemvura hatina manje garanti yekuti zvinoramba zvisipo zvirwere izvozvo kana kutangonzwa kuti kuri kushomeka mvura isusu kuno kuutano tinenge tisina kugarisika zvakanaka zvisinei tiri kuona kuti idambudziko richaramba kwenguva yakati kuti nekuti nguva yese yatanga tiri kungotaura nyaya yezvirwere zvemanyoka izvozvi hatisati tanyaso kuwedzeredzwa kwekuwanikwa kwemvura pane kana guta rimwe chete zvaro
kuti vanhu vawanikwe vakachengetedzeka vanofanira kuita sei pamvura shoma yavanenge vainayo kuti vasazowanikwe vachibatwa nezvirwere izvozvi zvemanyoka
tiri kuramba tichikurudzira vanhu at individual family level kana community level tichengetedzai mvura yamuinayo kana muine chibhorani amuri kushandisa mabhoro iwayo ngatitionai kuti chengetedza aramba achitipa mvura kana tiri kuwana mvura tinogara tichingotaura kuno kubazi reutano kuti kuwana mvura yekushandisa mumba kunyanya yekunwa kunyanya inochenesa zvikafu zvatinodya zvisina kubikwa masaladi mafruits mvura iyoyo kungei pamuri kuishandisa kurunga kwatinotaura kashaidza kana kuti kuikanda mushonga wekuti chlorine chlorine inowanikwa ari mapirisi atinoti maaquated zvakare iri tumvura tinonzi water gut tinotengeswa mumafama inowanikwa zvakare iri diki yakangonzi regular tinongokaa wemashoma echlorine iyoyo zvinobatsira kuuraya utaiya kuitira kuti tisarware nezvirwere izvi
nzvimbo dzamuri kunyanyoona dziri kuwanikwa veri zhinji nyanya vechidiki vachibatwa nechirwere ichi chemanyoka ndedzipi
ichi tinototeka zvirwere zvemanyoka izvi svondo nesvondo saka pari zvino tiri kuripota 419 yegore rino wiki 19 kana tiri kutarisa manyoka aya handachi common diarrhea isvondo rino takatowana maripoti e7,087 common diarrhea cases achisanganisa 10 vakatoshaya kubva nezvirwere zvemanyoka vakashaya takawana ripoti dzacho kubva kune makoni district iri kumanikaland vashanu then kumudzi kumashonaland east vairi kushamba mumwe chete kumashonaland central asi dzimwe nzvimbo dzakaripota manyoka kunyanya nyanya imashonaland east ndo yakaripota 1060 mashonaland west ndo ichiripota 1052 saka ndati tiri kuripota for week 9 yegore tichibva muna january cumulative vanhu varwara nemanyoka avo vava kutosvika 146,699 ne102 vakatoshaya kuburikidza nechirwere chemanyoka zvizvarwa zvezimbabwe
munhu angaziya sei kuti abatwa nechirwere ichochi chemanyoka vanofanira kuita sei
so kana iri common diarrhea isusu tinoti munhu anoziva schedule yake uyezve consistency yetsvina inoratidza kuti anyanya kuita mvura mvura saka manyoka saka tinoti frequency but also consistency yetsvina inoratidza kuti munhu ari kurwara nemanyoka dambudziko rakanyanya kukura pacommon diarrhea nderekurasikirwa nemvura mumuviri ndosaka ichizonyanya kunoti dheererei vana vadiki vari pasi pemakore mashanu asi zvakare vamwe vanhu vanenge vasiri kunyatsonzwa zvakanaka vagara vaine imwe urwere vanobva vanyanya kudheererwa nedambudziko iroro remanyoka kana takuenda kune anana cholera inobva yatongoratidza nekurutsa zvakanyanya nekuchaya kwacho munhu anotopesera asatokwanise kuwana mukana wekutombosvika kuchimbuzi china inenge ichitongobuda isisina control kana iri typhoid hainyanyi kuita manyoka hongu mumwe munhu angaiti zvake manyoka asi kazhinji inongoratidzawo nekuita kupisa mwiri kusinga zikire kutanya shumpa shakanaka mwiri wese zimunguwa anga tuweja konsip kutobachika na mbindu macho mshunga tefamu disenti inu ya kangu fanana ne komondere andamu utawara pekutanga asimanyoka haya anengari kubuda manje aine maziwa kana kutiropa chaka ito choshini chirigore chaka ipisita chino kwanipa kubashatongo uraya munu mkuti utachona washomura mbo chiteke shira mwiri
vaninge vawani kwa vachinzwa shamata uraishi vanofanda kuita sei kuti vasazowanikwe vachirasikirwa neupenyu.
Tinowanzokurudzira kuti munhu kana asiri kunzwa zvakanaka enda pakliniki iri pedyo newe ubva wangoonekwa kuti zvakamira sei. Kana pasinawo chinganyanye kukanganisika kana kugodza vanobva vangotaura kuti aiwa izvi zviri raiti kana kuti itai zvakati nezvakati. Chikuru kukurumidza kuonekwa. Asi tinokurudzira zvakare kuti dzimwe nzvimbo dzinorapirwa dziri kure nekwatinogara saka tinonyanya kukurudzira kuti wedzerai zvekunwa nekuti sekutaura kwandaita tinonyanya kuzokanganisa utano pamanyoka kurasikirwa kwemvura yakawandisa mumuviri nekudaro mvura iyoyo inoda kukatidzorero tinowanzokurudzira mvura iya yesalt sugar solution time ino yatichikuru kutonhora mafluids ese anobatsira vanokwanisa kukurunga supu yakanaka kana tea dzakasiyana siyana kungowedzeredza zvekunwa vana vari pamupaka tinokurudzira kuti aramba achipuwa mukaka kudarika zvemazuva ese nekuti takunwa zvinwiwa zvesebat zvekuzowedzera zviri kurasika zviya kuburikidza ende kuvana dzimwe nguva vanobva vaiti uku vari kuchaya uku vari kurudza.